Politeness Foundation yakatangira kuZimbabwe yakavambwa namuzvare Polite Mbowa neni vatapera nyoni. Taona kuti tine vanhu vanorarama neurema vanofaririra munyaya dzakawanda zvikuru dzingave dzedevelopment kana dzemadecision making bodies havanyanyokonsaltwa stereki. Saka takaramba boka iroro. Mushure mekunge tichiri vanhu vanogara kuno kunyika yesouth Africa, tanzwa kuti mapepa anoita kuti vazvarwa vezimbabwe zvibvumirwe kugara muno musouth Africa zviri pamutemo, mapemits haasi kurinyuyiwa. Takaona kuti pave nehumanitarian crisis nekuti vamwe vevanhu vedu vane hurema vari muno musouth Africa vazhinji vacho vanorarama nekupema pamarobhoti. Havana makwanisiro avangaite kuenda kumusha, kudzokera kumusha. Havana pekutangira, havana kana mari dzemabhazi chaidzo dzekunzi vakanzi matodzingwa nachidzokerai, havangakwanisi kuinda. Saka takaona zvakakodzera kuti titsvage rubatsiro rwekuti vanhu tingavabate sei. Ndokubva taregista Politeness Foundation zvakare kuno kusouth Africa.
Mune mamwewo masangano amuri kushanda nawo here muurongwa ihwohwu hwekubatsira vanorarama neurema?
Takasangana nesangano rinonzi IOM, International Organization for Migration. Ndokubva tavasvikira kumuofisi wavo ndekutaura navo donzvo redu, vakanzwisisa kuti zveshuwa pane crisis iripo. Vakati aiwa kuti tibatsira isu tine mutemo wekuti maorganizations aya madiki aya anofanira kunge akaita boka raanobatana oshanda pamwe chete. Saka takabva tacreata project inonzi Boots. Boots chireva izvo kuti back to our roots. Saka back to our roots is dignity. Nekuti taiti isusu deportation damages dignity, asi repatriation restores dignity. Saka takati zviri nani kuti tidzosere vanhu vedu kumusha zvine dignity, zvine chiremerera, vanhu kuti vasungwe vachidzingwa hazvina chiremera. Saka ndoo matangira akaita project inonzi Boots iyi, which is back to our roots with dignity.
Tichitarisa iwo urongwa hwekunyoresa vanhu vanoda kuita voluntary kudzokera kumusha, masvika papi?
Programu iyi takaitanga 2022 muna June, patakangonzwa kuti mapemit haasi kuekstendwa. Saka takaita set up macoordinators all over South Africa, maprovince ese, ndokutanga kuregista vanhu vanorarama neurema, vamwe vandakanga nemapemiti aezve paari kupera, nevamwe vakanga vasitorina mapemiti zvakare vanonzi undocumented immigrants. Saka takaregesa vanhu kubva gore rapera, tine nhamba yakura chaizvo yaakutosvika kuma200,000 vanhu vari mudhatabhesi redu ratinaro. Saka isusu takaitawo mukana wekusangana nezimbabwen embassy, takaita musangana nadeputy ambassador I think masvondo maviri matatu apfuura, tikagara pasi tichiongorora tingashandidzana sei, tichivaudza tisave nei nenhamba yevanhu yakadai nemazita avo nekwavanogara. Yakasanganawo nemacoordinators edu vakatatidzana kushanda. Ava vanga vachiita zvekupa vanhu mabirth certificates, vana vanga vari kuno kusouth Africa vaya vasina mabirth certificates, nekupa vanhu matraveling documents nekuregista vasina mapassports, vangazode mapassports. Saka tiri kushandidzana nehurumende yedu yeZimbabwe tione kuti tingabatsirana sei kuti vana vadzokere kumusha, vanoda kudzokera kumusha vasingakwanisi kuzvidzosera pachavo.
Ivo nhengo dzenyu zviivo zvavari kuti dai vakwanisa kubatsirwa nazvo kuti vange vachikwanisa kudzokera kumusha vakasununguka?
Vanhu vazhinji vekuZimbabwe vari kuti vakawanda vacho vave nenguva vabva kuZimbabwe, havana kana pekuti, vamwe vacho havana pekutangira, havachina misha, vamwe vakabva havana kana kutombodzokera. Vamwe vava nenguva vachishanda kuno kusouth Africa, havana mabasa kuZimbabwe. Saka nemamiriro akaita ikonomi yedu, vanhu vanga vachitema nokukumbirisa kwazvo kuti ngakara maprojekt ekuti kana tasvika tinowana pekutangira, kana ingave zvemining makeni, kana ingave minda yekurima kana magadheni, kana chimwewo chingavape raramo kana vasvika, nekuti vane vana kavanoenda kuzvikoro, vane mhuri dzinoda kudya. Saka vaikumbira kwazvo kuti vangabatsirikane sei kuti vave economically active, vawane chekuita sevanhu varapiwa vemabasa kuno kusouth Africa. Isuwo kuno seboka redu reBoots nePoliteness Foundation tine maprograms atakaline up for zvizvarwa zvedu zveZimbabwe, kuti tine tinozoda kuprovidawo psychosocial services kuti tingabatsirike sei, tingabatsire sei vanhu nevanhu vedu vanenge vatoafetika psychologically. Tingawane desk re psychological service ratingape vanhu vangawane counseling, vanhu vashaya mabasa, vaperedwa remabasa. Tine vamwe vaine nguva vachishanda, vane mabenefits avo ari kunhanda kusatsirwa kuti vakleime vainde vane chipi kunotangira. Iyi sevhisi yatingakubatsira navo vanhu zvakare. nezvaro zvedu zvekuZimbabwe zvainenge zvichishanda kuno kuzvakawa zvisina kudzira mabasa vamwe vava namakanika vamwe vagona kurima vamwe vaita zvemaruva vamwe vaita zvehuku asi havanasa form of certificate inotaridza zveshuwa munhu ave ne20 years ari kusatwa tichiachita basa iri tika tinei programu yecertification yatiri kuda makoleji anova anoonyiwa nevanhu vekuZimbabwe kuti ngabatire sei tiche some form of certification yekuti munhu kana asvika kumusha anosvika achikwanisa kunotsvaga basa ichi ndaiita izvo makore akati experience yandai ndeii certificate yangu ndeii ndopatinere vakadini
imiwo sesangano zvii zvamuri kubatsirawo nazvo vari kuda kudzokera kumusha
tikutarisira kuti kana tapedza maprocess edu ese ekuunganidza database tochitsvaga funding from madevelopment funders ese kuti tingakwanise sei kuti pagumira hurumende yedu kana yawana kuti ingakwanise kutakura vanhu kuti vainde kati vasarira ndovo rotakurawo patotobatsirana kutakura kutsvagirana mabhasi kana transport kana angava matreni nyaya ndataura yemastate nyaya yandataura yepsycho social services social cohesion integration nekuti isusu tiri kuno ka kuno kusouth africa tiri kusending state tisu tiri kutumira vanhu and then tine maorganisations andataura edu futi atiri kushanda nawo ari kuzimbabwe arisi kuti ari kureceiving end achabetsera kuti kana vanhu vasvika vovareceivha vaona kuti vanhu vaintegrata here vana vanga vaidzidza kuno kusouth africa vakwanisa kupinda muzvikoro vao vane maproperties avo dzingave dzemutikakari nei tingarizine sei nehurumende kuti vanhu vangainde nazvo pasina juta vanobhadhara saka tiri kufacilitata maservices vose iwayo vakandimira chingori nechikumbiro chekuti ingadai takwanisa kuti tabatsirani pamwe chete semapoka kana kune mamwe mapoka ari kuzimbabwe anokwanisa kutibatsira zvizvarwa zvedu zvekuzimbabwe kungave kutambira vasvika ikoko vane maprojects avanokwanisa kubatsira navo vanhu vauya tibatsirane pamwe chete nehurumende yedu kuti vana vedu vafambe vasvike vakwanise kuwana choviri chekura kuti vangararamise mhuri zvakanaka vabva kuno kana vakwanisa kubva kuno
vanoda kukubatai vanokuwana ipapi pasangano irori repolitness foundation
politeness foundation ofisi yedu muno mujobrek iri kuro4 ways panumber 753 cedar crease 753 cedar crease 4 ways tine ofisi zvakare yatinoti operational office kunokwanisa kuti munhu anokwanisa kutofamba oenda unopinda yatinoti walk-in office iri mujohannesburg cdd panumber 123 josi house vanofona pamanhamba josi house vanotaura ramis mapulanga vanoshandisa 0693935529 kumaofisi zedu zvakare kufowezi namba ino inopinda zvakare inamba imwe chete iyo inopinda kwese kwese.